Ndimuswa 14 July mwezi wa pera uyu ndaka testwa ndikawanika ndiri positive mushure mekunge ndaenda na mbuya wangu mbuya Margaret Matsahira kuchitsungo hospital iri ku Mash Central kumbire uko iwo ndowanga wachirwara saka pawakabatwa waine COVID inini nevamwe watataenda navo takazotestwa sema contact persons ndozvakaita kuti ndizive kuti ndanga ndiine chirwere twa 17 ndopataka watashaikirwa nambuya wedu
vainge vave nemakore mangani
she was 103 years old may her soul rest in peace ndoda kuti ndikuzivise kuti inini kubva zvandakabatwa nechirwere ichi I was asymptomatic zvinoreva kuti ndaisaratidza masymptoms anotaurwa kunze unonzwa musoro kurwadza unenge uine dziwa unenge uchiremerwa nekufema zvese zvaitsanangurwa izvo handina zvandakambonzwa inini paperiod yese yandakaita isolation asi ndakacherechedza nyaya yeisolation nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usi kuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe saka ndakasevha 10 days dzangu dzeisolation then after 14 days ndikazobuda muisolation ndakuenda kunotsvaga kuti nditestwe ndizive kuti zvamira sei
sei makatora danho rekuti muende kunovhenekwa zvakare kuti mapora here chirwere ichi nekuti tinoziva kuti vamwe vakangotanga kunzwa zviri nani panenge pasisina dambudziko
semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni saka ndakazoenda kuparliament ndikatestwa on my 21st day musi wa 3 August ndikaonekwa ndisina utachiona hweCOVID
imi hamuna kunyanyorwara nechirwere ichi zvakanyanyisa chingava chikonzero chei
inini blessing ndinofungidzira kuti chakaita kuti ndisanyanye kuremerwa nacho kana kuti ndisaite masymptoms acho inyaya yekuti ndakabayiwa vaccine Sinopharm muna March tatiri among the first group yevanhu vakabayiwa ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kutiuraya kana kudi nekuti ndozvo ndakatokura tichibayiwa nhomba dzimwe zvirwere nyangwe patinombofamba kuenda kunana West Africa tinotobayiwa yellow fever tisina zvatinombobvunzabvunza zvatatakuona vanhu vakubvunza apa saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza wodzamara vakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo unoyeuka iwo blessing kuti tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe tikatorasikirwa neupenyu hwevanhu hwakawanda vakazoti nguva yapera kuti vanobayiwai saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo nyanzvi dzezvinhu zvacho saka panguva ino tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu ministry yedu yehealth world health organization zvavanenge vachitiyambira ndozvatofanira kungotevedzera pane kuswera tichiteera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera chimwe zvechandakaona chakandibatsira inini ndinoita zvemitambo ndichiri kumhanya mhanya
zvakakosha sei izvozvo
tinoona mwiri ukagara uchisimbiswa zvinhu zvinobatsira pochirwere ichi chikasvika pane munhu ane mwiri wakaneta takada kuona sechinenge chinobva chaita manyemwe saka ndo zvimwe zvinhu ngatishandise nguva yatinoitii nayo yakasununguka kumbofambawo netsoka vane dzimota vaya maofisa ari mudenga ngatimbokwirawo nemasteps pane kungoramba tichishandisa malift so that mwiri yedu isimbe kuitira kuti tikasangana nezvinotiwana tinenge takagadzirira
asika vamwe vanogona kutadza kunzwisisa onare bhosari waka kuti ko kana manga makabayiwa nhombai makazobata chirwere sei
vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya chinenge chaakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba zvakafanana nemunhu anenge awaridza matress pasi odonha kubva mumuti unonosvika uchinokukwara kwako kuri nane kana unogona kutosatombokwara pane munhu anonowira pamusoro pegiraundi rakaoma saka ndobva ndinoda kuti anenge asina kuvaccinatwa munhu anoita semunhu arinopunzikira pahard surface asi uyo ane vaccine akabayiwa munhu anenge achinowira pane matress zvekuti Ato kwanisikana kuona semu na ambu dona. Ndizo mwenzalisa nika ngoda kupa.